zvakawanda zvatinoona zvakanaka zvakaunzwa nesangano remisa muno munyika, zvinosanganisira kuparurwa kwemashoko zvakanaka, vanhu vachiziva kodzero dzavo mukuparurwa kwemashoko nekufambiswa kwawo, mungava muzvivhitivhiti, mungava mumapepanhau kana naivo imomo munhepfenyuro, nepamwe pose patinotarisira kuti vanhu vawanikwa vachisununguka kuparura mashoko avo. Isangano zvemisa rakaonekwa kuti panguva yose yatararama iyi rakwanisa kusunungura vatori venhau vanenge vari parumananzombe pavanenge vakandwa, kunyanya dzimwe nguva nemapurisa anenge asingazivi basa ravo, dzimwe nguvazve nevanoita zvematongerwo enyika nevamwe vanongoshandiswawo vanenge vasingazivi kukosha kwevatori venhau mubudiriro yenyika. Saka misa ndobasa rimwe rayanga ichiita, yakasunungura vanhu vakawanda, vakomana nevasikana, mukuita kwavo basa munguva yatiri kupembera kuti takwanisa kuramba tichirarama tichingomhanya nedonzo redu.
Zvimwe zvinoratidza kuti mabasa akaitwa kana ari kuitwa nesangano ripi zvaro ndechekuti vanhu nemamwe masangano anobudavo kana kuedza kushanda nesangano renyu. Pane mamwe masangano akadzidza kana kuzvarwa kubva mumabasa emisa Zimbabwe here vamaunganidze?
Tichipembera kudai, yakazvara masangano akawanda anosanganisira vana Zakras, vana Media Center, ikabatsira mamwe masangano atinawo iko zvino ari pasi Media Alliance of Zimbabwe kuti akwanisewo kusumuka nekukwanisazve kuti akwanise kumhanya nedonzvo rawo. Saka misa ndimai vane vana vatokwanisazve kuti vayaruke vaite basa rava kutoonekwazve vachimhanyazve mundima iyoyo, vachibatsira vatori venhau, vachibatsira vana veZimbabwe kuti vawane mashoko akasununguka, vawane mashoko ane udzama anovabatsira mukumeka mainformed decisions.
Pane mamwe masangano akadzidza kana kuzvarwa kubva mumabasa emisa Zimbabwe here vamaunganidze?
Mukaramba muchitarisa zvebasa raitwa neMedia Institute of Southern Africa, muchaona kuti mitemo yaishungurudza vatori venhau iko zvino tingataura pamusoro peIPA semufananidzo weimwe mitemo yatakwanisa kuramba tichiti aiwa dei yakandwa mubhini, yarashwa nekuti haina kodzero dzekuonekwa ichishanda munguva yatinorarama. Saka ndezvimwe zvatinopembera kuti iyoyo mitemo yatakaona ichidzikwa takwanisazve kuti ibviswe, uye hurumende ichitinzwisisa. Saka izvozvo ndinotarisa zvekuti ndezvimwe zvakanaka zvataita zvekukwanisa kuunza nhaurirano ine pundutso pakati pevatori venhau, pakati pesangano redu nemakurukota ehurumende. Nekuti mukatarisa iko zvino mashandiro edu, tinokwanisawo kudaidzwa patafura tichigara pasi nemakurukota ehurumende tichionesana kuti izvi dei zvagona kunge zvabviswa, izvi dei zvaramba zviripo, uye tinogona kuita makakatanwa. Asi pakupedzisira kwazvo tine zvimwe zvatinoona zvine pundutso zvatinowirira nawo nemakurukota ehurumende. Saka iyoyo yatingati nhaurirano iyoyo ikavapo, chinhu chakanaka chaizvo chinotibatsira isi patinenge tichiita basa redu.
Saka nai vamaunganidze, mukupemberera kuti misa Zimbabwe yasvitsa makore makumi maviri nemashanu ichishanda, chii chamunganongedzera semisa Zimbabwe kuti makaita zvinokufadzai uye zvinofadza nekubatsira nyika?
Mukupemberera kwedu kwemakore makumi maviri namashanu, muchaona kuti gore rino igore rakatinakira chose, ratagona kuti ini ndiri sachigaro wemuno muZimbabwe takwanisa kuti ndichishanda nemu na director wedu mukuru Tabani Moyo takwanisa zvekuti mamwe masangano emisa sezvamunoziva kuti misa yakatekeshera munyika dzose dzemusadhaki asi vakazogona kutendeka kuti aiwa honai zvinoitwa kuZimbabwe zvakanaka kusvika tagona kutora hofisi huru yeregional office kuti iuyezve muno muZimbabwe ichishanda ichibva muno uye vatabani mwoyo director wangu akwanise kuti achiva iye director wemadirector emusadhaki saka ndiye ava regional director. It's a milestone yatinopemberera iyoyo ini zvemuchi sezvamunoziva kuti vanasachigaro venyika dzose vakagona kuti aiwa vamaunganidze chimbobata chigaro ndini ndineo chair SADC regional office dzacho saka ndezvimwe zvinoratidza kuti sangano redu harina ngoramba riri paraingova 25 years ago asi kuti takwanisa kuonekwa zvekuti no tiri kuita basa rakanaka saka tiri kusumukira saka tiri kumirira kodzero dzevatapiwe nhau kwete muno muZimbabwe moga iko zvino hatichatarisi nyaya dzekuti muZimbabwe chete tava kutarisa nyaya dzemuregion zvichienda mberi
vamaunganidze ngatitarisei sangano remedia Institute of Southern Africa rose chii chamungatendeka kuti izvi zvakaitwa nesangano remisa muZimbabwe nemisa mune dzimwe nyika mumatunhu ose
mukatarisa even nyaya dzekushanda kwevanhu padande mutande internet issues internet governance cyber security ndozvimwe zvinhu zvatiri kumhanya nazvo chose kwete muZimbabwe moga asi muregion yedu yesadhaki saka misa wangu wamusangano watekeshera watova musangano wadzikamidzi uye usingarasi gwara rokubatsira vatori venhau mukuitwa kwavo basa ravo zvakanaka.